pamusangano wavaita nevatori venhaumaharare nhasi, Media Alliance of Zimbabwe yati kodzero dzirumbumbiro remitemo yenyika dzinofanirwa kuzadziswa. Mazi yati inoshungurudzikana zvikuru nekusungwa, kurohwa pamwe nekuvhiringwa kunoitwa vatapi venhau munyika. Gweta rinoshanda neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vakuda hove vati basa rekutapa nhau harifanirwe kutorwa semhosva uye vanotarisira kuti mitemo mitsva ine chekuita nezvekufambiswa kwemashoko igadzirise dambudziko iri.
Mabhills aya anofanira kusiyana nezvekucriminaliza journalism muZimbabwe. Kana tichitaura nezvekucriminaliza journalism muZimbabwe, tiri kutaura kuti mitemo iripo iko zvino inoita kunge journalism is a crime. Saka tikatarisa kuaipa pane imwe crimes and offense inonzi abuse of journalistic privileges, pane imwe futi offense inonzi abuse of freedom of expression. Saka ese aya ma offenses asiri ma offense in real life, but ma offenses aiswa muaipa kuti anyaradze or akontrole mabasa emajournalist kana vachireporta nawo, kana vachinyora, kana vachisichichi access information as well.
Hurumende yava Emmerson Mnangagwa inoti ine chido chekubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, IPA, kuvandudza Broadcasting Services Act nemitemo ine chekuita nezvekushandiswa kwemadande mudande cyber security laws. Hurumende inoti ichaunza mitemo mitatu mitsva ine chekuita nezvekutapwa kwenhau uye pakatotanga hurukuro. Bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko richitsigirwa nezvipangamazano mukunyorwa kwemutemo mubazi rezvemutemo riri mubishi rekunyora bhiri rekuvandudza mutemo weInformation Broadcasting Services Amendment Bill pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Vahove vatiwo vari kutarisira kuti hurumende igadzirise zvavakataura pamusoro pemitemo iyi, zvinosanganisira kuti vanhu vanoda kutanga terevhizhini kana radio station havafanirwi kupiwa mari pachena anonzi madonations. Vatiwo vari kushushikanawo kuti Zimbabwe Media Commission iri kupiwa masimba ekusungisa vanhu vanenge vakanganisa zvine chekuita nenhau.
Government iri kuti foreign ownership vanhu vasiri vemuZimbabwe havakwanisi kuona more than 20% yeradio kana yetelevision station. Chimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti government iri kuramba kuti maradio station or matelevision station abatsirwe nezvinonzi madonation. Madonation kungopiwa equipment yekuti all equipment ishandisai kana tangai radio station or television station. Izvi zvinogona kukanganisa especially kana tichitarisira kuti macommunity radio stations kana apiwa malicense mazhinji macommunity radio station pakune dzimwe nyika anopiwa madonation kuti vatange maradio stations avo. Then pane imwe futi nyaya yekuti Zimbabwe Media Commission inenge iine masimba ekusungisa vanhu kana ichiinvestigator nyaya dzemedia rights vaiyo.
Vachitaurawo vakamirira zvakare Mars vaNigel Nyamutumbu vati kunyange hazvo vachigamuchira zviri kuitwa uye vari kupindawo mumisangano ine chekuita nekuvandudzwa kwemitemo iyi, vakangomirira kuona kuti hurumende ichasadzikisa here zvainovimbisa.
Tiri kutaura kuti isusu tinoona kunge taakufunda nokuda kwekuti takadhara kare nehurumende kunyanga kwatakanotaura zvizere nhunha dzedu dzatinadzo nemutemo. Ivo vakatizvitisawo vakati hongu izvi zvakanaka zvamuri kutaura, tione pane madifferences akaita sei akanyanya. Ivo pache zvavo vanoti mitemo iyi yakashata, asi kutaura chinhu chimwe chete kuita ndokumwe.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko, hamai Monica Mutsvangwa makurukota ari kuona nezvekunyorwa kwemitemo iyi akazivisa patwitter svondo rapera kuti vai vakaungana kunyanga nevane chekuita nezvekodzero dzekufambiswa kwemashoko zvakasununguka vachikurukura mitemo iyi. hurumende inotiwo mitemo iyi inofanirwa kuti ifambirane nezviri mubumbiro remitemo yenyika. Asi mazi inotiwo kuchine mitemo yakawanda inobata vatori venhau nekufambiswa kwemashoko kwakasununguka inofanirwa kutariswa. Mitemo iyi inosanganisira Official Secrets Act, Censorship and Entertainment Act, Criminal Law Codification and Reform Act, pamwe neInterception of Communications Act. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Rutendo Mawere.